A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanga anwe.
Elinga kohla olesine nguyilo olwabo mama. Don't forget that we're also now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday, PJ.
And the Gems have a stopover in Dubai en route to Liverpool. Told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Mayimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachkone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So there are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 lapho ke sikuhlelo asihluzeni bomama kuStudio 7 iVoice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kweZimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqenjini labesifazane abamela iZimbabwe emdlaleni wokugaqa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama-The Gems abasukumeke lamhlanje belubhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kwelengilandi. Abaqembu le-The Gems laba abaza kumakancane kuhambo lwabo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hatshi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elidliwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa owe-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems uBeauty Stoli uthi yena balakho ukunqoba ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ekhuluma lo msakazi. Ye. Uthwa ilizwi lika Beauty Stoli alikakabe ikhona kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyanqoba. Ye asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyathaba kakhulu wa first time yami uhambe endlini ndanza yemfike so ngiyathaba kakhulu. Ngaba from Steam siyafika siwina siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingene nasengihambe angezi ngayihlukanisa ngoba anza ngifika khona ngalo so angeze ngihlukanisa. I think sizabanika i-tough games, sizabanika i-tough team. Laba bakhona bazabe khumbula ukuthi kule Zimbabwe sizabanika i-tough game.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems uBeauty Stoli ebengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kwelengilandi kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla linake siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingenelane kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abeThe Gems. Kodwa ke singakayikhatshana wothi ke silinike olunye udaba lo lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scape ucwazalana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga elelidale lephalamende ngulakanye lohulumende ngokuqhakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokuzima kakhulu ukuthola imithi abayinathayo nsuku zonke njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi asiyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eYehopa Life Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho ejengisela sibe lethuba laye lokuthi aphe abawakhe amazwi ngokujengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngoPatience Dube vela kunhlanganiso okuthiwa iHopa Life Child Network. Ngilapha simele abantwana abaphathwe ligcukane le-HIV okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi esi-expire kuma-health facilities and iningi labo ikakhulu ama-adolescents kabasanathi imithi liyani, so kule high defaulter rate amongst ama-adolescents and young people. ama expired medicines lawa bayawathatha from amanye ama facilities angithi bewanike abantu phela abakwenzayo they just increase the shelf life but laphana ku container leyana yomuthi expire date yakulokhu njalo hlele so akusiza kuke akulanto yabijinjile ngoba wena kuphela uyabo increase the shelf life kodwa still medication yani yabo expire so sithi ukuthi thina abantwana sebelimala kakhulu nxa sikhangela ulutsha lwethu ngoba vele bona bavele bale challenge issue in terms of acceptance stigma and discrimination so sizafika njani ama 90 targets ethu ngapha already sesiluza abanye abantwana yikho singakufuniyo khonokho
lapha-ke uze laba uze amanyana labanye lifuna lijongene lapha phambi kwedale lephalamende
injongo yethu yukuthi sikhulumisane labezempila kahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana ku-budget ku-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ecommitted kuphela
lo-ke bekungunkosazana Dube owenhlanganiso ye-Hope Alive lapho ke bekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngohlanganiso e-Hope Alive Child Network ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye ke laba lamachumi amathathu lanhlanu 18 to 35 yizo ke ezinye inkinga ezidalwa yikungahlaliseki ngomumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. Their problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa muri kunzwa nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino mushure mekunge hurumende yatura mutemo wekuti pari zvino hapana mari yekunze ichange iri kushandiswa munyika saka munyika pari zvino muri kushandiswa maRTGS nemabhonda saka taachida kunzwa kubva kwamuri kuti zviri kuendeka here zvakamira sei kwamuri tiri kunzwa PJ apa ari kutaura kuti nhasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna vanga vari kuchema chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yaka expire uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo asi zvakare tine nhau dzakanaka tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nhasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi eNetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya asi nhasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira chikwata chichange chiri kusimuka chatosimuka uyezve chichambomira muDubai chichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia, Sri Lanka nezvimwewo zvikwata. Tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana-siyana kunogara veruzhinji muHarare. Regai timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navaNelson Chamisa veMDC.
Zvakamira seko parapo? Kwakadi? Ndimuri munhamu yakadai. Mvura iri kufamba seko?
Mvura kunoiri kunetsa mvura kana tusamba. Izvezvorama nechibhorani? Kiyo yedu inenge yakasvikako kubva kusenhasati atatomboisa kana chinhu.
saka
kuna akena nezuro rikuya
2 hours magesano yana 10 tarat
Kwa kuti muroi gechegege chine magetsi.
Chine magetsi nemuroi. Takaoma hatikura mazvorwa. Kungoka nokunanga pachibhorani nekuenda kuhuni.
Nekunotsvaga huni. Takaenda kwaanzai muni. Kuti usiende $4 tuhuni fo. Hadzikwane kana kubikisa. Takutoenda kumasango chaiko kunotsvaga huni tiri muhara.
Tirango nhongo zvimapepa nezvibiti.
Zvimaplastic. Topika nemaplastic.
Samunova kuti vanhu vese muno maifiridzwa vanenge vachiuya kuzoo.
Tinotauya pano pana. Tinotaura nezvibhorani zvakaiswa nemakanselas. Ndosa zvekutiraramisa. Zvibhorani izvozvo. Dai pasina zvibhorani pano taifa nekorera muno
mesa.
Hatitombozivi mvura patete.
Apa hapana havana kana mabasa.
Havana. Tanzwa nekubirwa.
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko riri kusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa regai tinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezveina vachamisa takaona vachitaura nemadzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo regai tinzwe kuti vaiti chii
vanokwanisa kuroenda nekuroja
kuroja unoenda kuroja but dzimwe nguva manje zvinozoitika ndezvekuti unonzi mwana une 20 years rubviswa napo kedi uri pane wamwe zvinonetsa saka ndo dambudziko riripo vamwe vana edu vanogona kuitawo mabasa but hawasi kukwanisawo kuzvipinda
kana kunyaya dzemari muri kuzoonawo sei
ndopatonetsa ipapo
hatina
hapana
hatina chatinacho chekudya mvura magetsi zvese tingori apa kuchibahwe chacho chatinotambisa zvinonzi tikuda $5 toiwana kupi
chamunofanira kutambira kubva kune vanenge vachipa
social welfare vanoti
vakuda
$5 hatizoti $5 ndedzei
anenge achitoda $5 nyaya
kusocial welfare
ikoko imari dzei ndedzemusana
hatizive kuti imari dzei riri kunyepere
ndizvozvo hanzi wetransport waya vari kutakura vachimunza waya ndovari kuchaja
saka isiwa nambuya mabasa hatina varungu vakaenda kare tochiita sei tine vana vanoda kubhadharwa masikuis hatina tingori vanhu saka tofa here muripo kuchema kwatiri kuita
chii chamungada kutiite izvi
zvese
zvinofanira kuitwa
zvinofanira kuitwa dzimi baba vedu
aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda masisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muamerica izuva ratingati iri here kuzvitonga kuzere kana kuti independence rinonzi 4th of July saka nhasi izoro reiko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndikutoona pane vamwe vari pana pavanyora kuti tiri kukutendai disciple Gilson Madanire top share wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American in the 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwanani tichiratidza zviri kuitika imo muno muAmerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata Will Sweeney vari pano vari kuona nesu Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvava nani Tarari kuti watching you from Gaborone. Titus Muchucha anzi kwaziwai Studio 7 sisimavi tiri muno Harare yedu Magets Anetsa Wena. Robert Kelly Edwards aripano Boaz Jayaguru anzi ngavaite dialogue arikuti yeyo arikuda kuti vachamisa vaite ivo naurano ndofunga navamunangagwa mutungamiri wenyika ndozvaarikunyora pano uyezve Boaz Jayaguru itop fan yedu Titus Mukucha arikuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we because waderera zvakanyanya ndozvikutaurawo mukoma Titus. Donald Mambo Manza, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Tiri panyaya iyoyi yevasikana vedu vebhora remaoko renetball. Regai timbonzwa kune nhaurwa yaitwa isu nemukomana anoita zvesports ari muHarare Michael Kariati achitaura iye nepamusoro pezviri kuitika pamusoro pemakwikwi aya enetball World Cup achange ari kuLiverpool. Regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Chekwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawa mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatotasiro kunoona mamwe mateams andaigara nechingoshuru. Kudai ndikamboona timu yakati neyakati neAustralia gara iri number one yato nemore than 15 years chimbogare panumber one. Sachanti chishuro changu chokunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chishuro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panumber 13. Saka panumber 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepeshe pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. James ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maOrioles abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. James ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukwanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool. Tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya. Pindai muchirongwa motipa namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kweisu tichikufonerai PJ.
Yeah. abake bakhuluma laphana abakhulumelo ekuhambo olwenziwe ngumkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi owethekelele umuzi wengwebudiriranjo lwetsibarasekwa lapho ke ahlangane lezakamizi ukuthi izakamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele le holo abaliholi ngedola lemelika bakhala ke ngemsebenzi omunye wesifazane ongugogo sibile sithe nanavele kasilaye imsebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebachiwa ngabazali babo ababagcinayo kuzokuthi ngapha ngaseMelika siyenzele yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 anjo marvelous ye ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imcimbicimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na kuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvikela ikho ke amasotsha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force abe Navy abe bonke nje abebutho bazabe bebukisa izikhali zabo ekubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July 4th ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke independence yaseMelika ye khathesi ke wathi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje
ehe tine mthelelo wedu wekutanga panare hello sisi Betha.
Hello, makabini.
Ai wathi riwadi trukutana nemi muri kupi?
Ndiku North West South Africa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura yenyu nezvamada nhasi.
All right. Ai wari gaindi tange ne vasikana vari kuinda ku Britain ava. Ai wa. Ndikufara. Ende tukufara nazvo zveshuwa kuti vaendavo ya happy for them.
Mm-hmm.
We hope they're going to do good for us. Wachatamba zvakanaka havanosvika vachitinyadzisa.
Mhm.
Topinda panyaya yeRTGS. Ah, nyaya iyi yakangoma. Nokuti kuno kunenge watenga chinhu nerand. Yeni kuenda kumusha kuti unochidzikisa. Uchada kutenga 50 rand, rand racho rinenge richidhura. Saka izvo zvacho zvakangoti womera mufuri. It's not easy.
Saka imi parizvino muri kuzvigona sei zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha?
Hakuna kukwatiri zviri kuendeka asi ndinopota ndichimbonohodha ndichindisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti ndichiwana randi manje rokuti ndidzoke ndichitenga futi kunoko hazvisi nyore.
Mm-hmm. Saka apo pekuti muzodzoka manje makuzohodha zvimwe ndopari kuti netsei.
Pakuzohodza imwe staff ndopakutinuti.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndangatingotiwo hurumende yedu, president vedu vamunangagwa, dei vangobatanawo navachamisa. Vaisa zvido zvevanhu kunyanya pamberi. Nekuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish, vari kukuvadza isusu vanhu, havasi kukuvadza ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isu ndisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu eZimbabweans we are suffering saka dei vangoisawo zvido zvedu kunyanya pamberi vatingoisawona mwari
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai sisi Betha kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka
ewo tinotenda
bye bye. PJ, they were hearing from Bertha Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader, Nelson Chamisa. She's saying both men should, at this moment in time, drop their ego. Alleged, you know, she's alleging that they're a bit egoistic, or both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. That's what she's saying.
Yeah. Umlaleli lo lai olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu ele VOA Shona. Ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu. Ulabo ke akade betshengisela besola ukuthengiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa isikhathi, ama expired drugs. Khumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobe ke inombolo zenu zocingo khona lapho kulokuze nokufi ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Mhm. Tuko navamwe vari ku Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg I top fani yedu I. Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi. Kana mchinyora number dzenyu ibva imaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bayon ndiridza hanzi I'm watching you from Pietermaritzburg. Top fani yedu Lucy Ndongwe chikoweranza I wish the girls well. Sisi Lucy kana muda kupinda muchirongwa nyora I number dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top fan yedu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madanire vanoti vasandotya kutamba nevarungu, chikwata chedu ichi chikwata chemadzimai icho. Vari kuti ivo aiwa vari kunamatira kuti chikwata chinobuda zvakanaka, ndivanoti shera malife feed yedu Facebook yabva yanyora. Beyond Chirindi ndiridza ari kuti ngavasaita zvakaitwa nevakomana vemahorriors. My Cleopatra tsamwaidliwayo anzi congratulations girls, mwari vakutungamirirei, motowina na Jesu. Saka vari kupiwa minamato yakawanda. PJ Musamu Musafari kwa ari kuti munondigonera sisi, ndiri kukuona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lucy Ndongwe Chikore vari pano vari kuona nesu. Wasazi Wafazi Chingwaranza, I'm watching you from Queenstown kuSouth Africa. Disciple Madanire vari kuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure, vari kuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masta enyu, ndozvavari ku ndanda nyora inini post yekuti please nyora I namba dzenyu tigokufonerai nyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lucy Ndongwe Chikore abva anyora iye namba dza Tabitha Manyoni. Saka taura navo last week regaitinzwi. Yeah. Hello sister Betha.
Hey, hello, zviri sei?
Aiwa zviri nani.
Koma ndiyo ndiyo sezioni.
Zviri kufamba se.
Manyoni.
Taurai tinzwi.
Zvinhu pamaratidzesi hazvisikumbodzika ndingada hangu charo chingwa. Chimwe zvisama $5 10 cents kuno kwavhumbeo. Upfu apa $18. Saka zvinhu zvacho zvakatowana zvichinotombodzika. Kogete chaizvoyakuta 9. Saka hazvisikumbodzika, maratidzesi yakatooma.
Iwo maratijes acho ari kuwanikwa here, zviri kufamba sei, nokuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga, zvakamira sei ipapo?
Haiwa, ina hakumbowanikwa, iri kwandiri, hanhenoku nevari kumawana, but kwandiri aiwa kumbowanika kana ku pane vamwe mai vatondudzo nhasa still nachienda kudhenge ndazonzonzi unozodzoka kuzotora here nhasati kwanisa kukupai saka akungobatika
saka haasi kubatika pari zvino
ari kuneta
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
inangedati ndakana mukana wekutaura nehurumende kana nyatsoti nini president kana muchida henyu kutonga muchida henyu chigaro chamakachemerera ichi dzikisai zvinhu zviende patetenga mafuta $2 makogeti simatenga dollar zvinhu zvezvatetenga hupfu tichitenga $3.50 ndo zvandaida kuti vadzi uye kombi kunokupa avho ndopadhuza pasi tonzi kombi $3
kuindamtaizvozvo
saka ini ndoda kuvaudza kuti uyewo mutuli uyu murudzeiwo achiziva zvaanotaura pamberi pevanhu kuti akaya pamberi pedonakidzo nokuda pazetv achitirwadzisa tinotiwo nemwoyo inorwadza saka mudzeiwo uyee nenguve kumbomutsiura achitaurawo zvinhu zvinobatika kwete donge achiti zvinhu zvadzika iye hatengeniso kumatinotenga aminokupi kwaanotengawo hake ave achiita nzeye zvinhu zvadzika saindoda kuti vapresident makabhineti enyu aya amunoti makabhineti aya vaudze zvinhu chezvo chezvo uye vaudze vachitaura zvinhu zvechokwadi kuti vachitaura zvinhu zvokunyepa zvekuti vanoiva patv ichi zetv ichi vachitaura zvokunyepa tihe zvinhu zvadzika he zvinhu zvinonyatsofamba hapana chinhu chatikona chikufamba zvinhu zvokutokambaira nezvokurwadza nechakufamba tinotanga kuona tinokudze tapa zvakufamba so va tiri kukambaira hapana chatiri kuita
aiwa machema chema sisitabhetha Manyoni ko munotii kuvasikana venhabvu ava venetball vasimuka munyika nhasi mungavada kuvapowo mazwi api
ini anetball tinongoti shura kuti vatambawo zvakanaka vasazochemawo sezvakaita mumaoriars edu ezimbabwe vasazotichemerawo kozi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomuka chanetsa chirwere saka ndingoshurawo kuti vatambawo zvakanaka vahwine vapihwawo mari dzavo hatida kuzonzwakuti muromo totanga tikutaura taura hatida kuzvinzwa izvozvo sezvandikuvashurawo zvangu
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka babai
orit tinokutendai mama muchingotibata
aiwa tinokubatai vhiki nevhiki babai
All right.
Peach, I think you have a caller on the line, I think. But Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. I siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezintsha ngaso sonke isikhathi nxa isiza kuhlelo lethu hayi siyakwamukela kuhlelo mlaleli
hello
ye yeah. Igama mbani
ngobheka impilo weza
ye yeah. Bheka impilo isibongo mbani
weza
ye yeah. Sibheka impilo weza
yebo yeah, mama
usithinteke ngocingo ungaphi komhlaba mne wethu
ngiseBotswana.
UseBotswana. Kunjani ke eBotswana namhlanje?
Hayi, eBotswana ku right nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Liyabeloke lincengisa likhona ngapha.
Siyancengisa kathi nje wasingasela lizwi mama.
Yeah, zikhona indaba eziningi lapha esisegudini. Olwamantombazana yeah. Lawa aweqembu le lombhola lokugaqa elezandla inetball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje akuyinto enhle ukuba loba phezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalele nguqulo labo baba sikhali labo mama bayatshengisa ubungqwethi wokuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona into esikuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ingkhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhulume ekuqaliseni leli qembu lihambile azange sike sizwe ukuthi like lalungiselela like ladlala nje enye imidlalo ngelizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayiso midlalo efana naseAfrika imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lobungcwetho obukhulu kakhulu kodwa aba namantombazana ethu asehambile ase khona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanandi yase-Africa. So ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe esokutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe.
Yeah.
Bese ngiciba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje imidlalo leyi e-World Cup efana labo World Cup, Africa Cup of Nations, ilezi mali zayo ezivele ziyazi zibhekane lamaqembu nalawa qualifyileyo. So isimanga ukuthi kuzoba sokuthiwa akulamali. Abadlali abasakwanisi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akulamali. Kanti yona imali nxa ukuthi elizweni kungamanga kuhle, ithathelwane ifiwa elizweni ingathiwanga abadlali bekhona ngale lapho abavele bekhona. Kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya lakibo ngoba besazi umumo wekhaya. Kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies, ifika ebadlaleni kayifiki kahle. Imali ehidilizwe phezulu vele kuthuthi yi-corruption indawo yonke. So kulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa ndikuphakamisa iflegi yakibo, kodwa ekugcineni bebuyele ekhaya bengathwalanga ngitsho sona isinkwa. Isinkwa sibili isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini. Kuzisa kakhulu ubuhlungu. Mina ngilusizi ngiyakhathazeka kakhulu. Ngumuntu othanda ezemidlalo, ngiyajabulela kakhulu lamantombazana. But engingakutsho kuphela ikubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale, zonke izinto ezinjengalezo, ama-political situations, economic situations ezivela ngasekhaya, bengazifaka engqondweni kodwa batshengisa ubungcwethi babo. Kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile, bayefika loba kuma-finals. Engxenye mhlawumbe kungavela okunye okungcono loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali, kuzaba nzima ukuthi ibe sezandleni zabo. Sibakhulekela kuphela ukuthi babe nezibindi, bamele ilizwe, baphakamise iflegi yeZimbabwe, batshengise ubungcwethi njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe phela kule talent. But nxa ukhangele okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu. And then ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhitshwa kweqembu lethu elenguqu leZimbabwe ku-AFCON. Osokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu, ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga. Ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile, bazibuyele ngezimali zabo, kuzisa ubuhlungu. Sebebolekana izimali, kambe imali ikhitshiwe. I-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali, ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki. Imali yadliwa yonke, abantu sebebuya sebethwele nzima, sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola. Kuyinto enjani, shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi?
Yeah.
Imali zitshintshwa daily, ekusende mini, namhla kule dollar, kusasa kule bond, izolo kule rand, emva kwayizolo bekulama-bearers check. Kanti lona ilizwe liyangaphi? Abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani. Yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela. Siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle, kudingwa abantu abangakwanisi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili. Sidubekile sikabantwana beZimbabwe, sidubekile ilizwe lisiyalithanda, but siza kuyela siye ngaphi? Siza kuyahlala ngaphi? Njwana vele kuyatshisa ezindlini, ezindleleni, phansi, indawo yonke kakuhambeki. Badubekelani kanti abantwana beZimbabwe?
Hayi, sibongile kakhulu mnewethu. And lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko ephuma.
Isimanga esinganani dadewethu, mina kumangalisile kakhulu. Ungani lokho engikubona ngani kungamanga, kodwa ngikubonile ngoba la ku-AFCON kwenzakela, abantu bathwala abafazi babo, bathethe imali yama-players, bangenisa abantwana babo labafazi babo bavakatshe Egypt. So bathethi bathethe yonke i-delegation e-government ihambile iyebona iLondon isebenzisa imali yabantwana abangamankazana. That is an abuse. We abuse it to a girl child. Imali okumele ukuthi ngalaba abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela, imali le yasebenzisa ukuthi bancedise, ibiza bamotivate. Uhle ubone ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi ku-right, kabahlalanga kuyatshisa. So nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abawasebenzisayo. Kubuhlungu kakhulu, thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo.
Ye, hayi, mbongele kakhulu mnewethu. ubelelangeli
hayi ngiyabonga la mdade kakhulu hayi ungabe ulokhu ngiphuma nxa kukhona la ofuna sikuqoqe ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi change ngabuya ngami
ye ya kulungile sibili limqotho lelo
ye ma
ye I understand you've got some
yes.
Business.
Yes. Tinasisi Lusindongwe Chikore, top fan yedu panapa. What's your view, Mrs. Chikore, on Chikore, on the, you know, the young gems going into this World Cup? We saw that they really struggled to put money together to attend.
Yes, thank you so much, Smith. I think we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events, borrowing from what happened with the boys go African in Egypt, and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced, I think we really need to step up. At the end of the day, us ordinary people, we try to put so much pressure on these athletes. When they go to my competition, kutiva win, vauya nem comment, and yet the preparations are not at that level. Yekuti zona they are going to compete. I can give an example, Sismav. Mm-hmm. You know, vaskana vemuno muku variku US variku World Cup the US women team.
Mm-hmm.
Do you know kuti that team vakatava have played 64 games each. Vese vakadaro as a team to prepare for the World Cup kuti vanotamba ikoko. So these are international games, these are various tournaments zvekuti vasvike pa that level. Isusu we struggle kuti vasikana vedu vaite my friendlies with 3, 4, 5 countries.
Mhm. Ndinoona zvemi mune mwana anoita zvekuti wina. Zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi akadai nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava vasikana vakatotorwa vari kubva kuzvikoro vamwe vakaroorwa vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwewo vabereki vakateerera vazive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi akadai vanogadzirira sei vana nyanya vesikana ava.
There's nothing that beats early introduction to whatever sport that you want mwana wako kuti aite. But akatanga nyaya dzekuswima nemwana wedu. Right now she's 14. Vanhu vakatiudza vakatanzi zvona, it will take you 10 years to realize your return on investment. Akuti atange nyatsokuhwina. That means serious dedication, that is financially time, and iye mwana wacho commitment and all those other things. So it takes a lot. Kuzotazo discover zvavaita izvozvizvi.
Uyezve kune mamwe vabereki vakateerera zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo. Tiri kuona vasikana ava pari zvino vava kutoenda kuWorld Cup yenetball iyi.
Zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo. Chekutanga, saizvozvi vava kuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita kune imwe nyika, vari kuenda kuEngland. Then chechipiri, it builds resilience mavari. It promotes teamwork. That's what my daughter has been telling me. It promotes how to deal with failure. It also promotes diligence, fighting for what you believe in at whatever cost.
Dai anga aripo makama mudedza auye ambotiudza tichimbotora imwe kola kana aripo mugadzirira yauye panapa timbonzwa. Tichitora imwe kola kunokubata henye makadaro rambai muri panhare. PJ, I think we have another kola.
Siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje.
Abuda maka.
Okay.
Mlalele, siyakwamukela kuhlelo.
Hanzi foni yenyu inenge yadropa. Mai makawo apa vari kutaura kuti maka ambobuda semusikana semusikana wechidiki anoita zvekubhaguja. Asi dzoka yenyu panhare mai Chikore, mumbonyatsotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo ari kuita swimming iyoyi at professional level. Iye zvinezvi ane makore, regai vataure vega. Nyatsotsanangurai mwana wenyu ari kuita zvei?
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Anoswima Anoswimira two swim teams, Munomu United States. Mm-hmm. She has gone kuma various states and she no compete as well. Anotamba soccer shakari. She's currently actually she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in MTC. Mm-hmm. That is Makati Chikowero Foundation. Yeah, Aruku promoter. Yarukurezera Mariku to educate girls, orphans, Varuku rural Zimbabwe.
Kupi.
So, as you know, Anne, various girls, my fellows, Ake, Ariku, Manicaland.
Mm-hmm.
We have some Variku Kumondoro, Vava, no sponsor. Especially these girls, Wangava drop out of school. So you may be aware kuti Makaka Tanga advocacy at a young age, Panenda ku youth conference, UN youth conference every year. So Aka, she decided to say, since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice
mm-hmm.
and also stay in school because I value both.
Mm-hmm.
That soccer tournament Irkom Swat 18 year could try. So a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irkwitirwa kupi.
Irkwitirwa kuno ku Madison kuno ku Kiva Sports Center in Middleton, Wisconsin.
Ai wapanganaka ipapo batai makadaru PJ tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello,
Magadini.
Tiri wadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndiretwa zvau ndiri kuMondoro ngezi.
Ehe, kwakadai kuMondoro, kuri sei kuMondoro?
Mondoro ndizvo zvoti ingodiro.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yemaRTGS nemabhondi, zviri kuwanikwa here, zviri kufamba sei?
Yeah, I'm not a TV. I need to have my big one working there to say, I'm married. I took one.
Mm-hmm.
He's in the latter two way and is in the same one. So I got Zika. I said, this morning, but I got Zika. So I was in the Dura.
Mm-hmm. Tombo tarisa edu kuti pane vasikana ava vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko munoti mimi chii kune vatambi ava tirikuona kuti vari kuenda ivo ku Netball World Cup ku Britain uko ku Liverpool pane mazwi amungataura here
ya kuvasikana avo ndinoti makorokoto edzotarisira kuti vange vachimirira nyika yedu asi tinongowana dambudziko rokuti pamwe wachangotengisawo zvakaita Maorias nyaya yemari
asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti Maorias ndo zvakaitika runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo iri
Bora iri kanzati vatambwa taingova kuchingo havasati vapiwa mari havana kupiwa mari saka kutamba kwavo kushanetsa ndofungira kuti musava vakazotamba takatozonzwana tu kuti zvabudirira kuti vatange
aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka
daida ndibatsire panyaya yevatungamiri
taura izvenyu
Inoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatsana pakati pavachamisana vamunangagwa. Ini ndinoona kuti hapanei panoda kutinetsera.
Taurai tinzi.
Gore ra2008 ratakagara kuita mubatanidzwa paya. Takanga tafuta. Ndobva paburitsa kuti vatsvagirai vangahwina maelection. Tichienda kurira ani ndobva. My elections are told that it was a bit of a very shock. Yes, you know, quite a bit of a number of hours. The elections are
later
to a part of the book. The kind of guy that is got to get us a castle with your number of hours. You know, the Karatam told a Yahoo, but I don't
Aiwa mune mashoko makuku tuchaizvo asi zvinonguva yedu ndo yadyanana tinokutendai kunge manga muinesu pachirongwa nekuti maunzawo ehe muvhunzo wakanaka chaizvo muve nezuva rakanaka
Pakanaka mumwe tomuchitibata
Aiwa ndizvozvo PJ, we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. Yes. This was also said by Mr. Begimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising.
To get to England. He said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no funding.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Zvirikutaurwa nevazhinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, actually, I kind of get to differ with people who sold out.
Yeah.
Kupavanga vari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave, my qualifying fees, my appearance fees, and all that stuff. What should be left to kutichavazo no badarwa vashika, angadari my winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo, it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, you know, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry,
the Minister of Sports and stuff like that.
Then, you know, they allocate Kwakunana, Zifa and all that stuff.
Mm-hmm.
I think that allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And we also come down to the issue of management, the sports yacho.
Mm-hmm.
It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports is going to be done.
Mhm. Mm. Aiwa mavamavharisa mavamataura chaizvo tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Ende sezvaitwawo ningiriki nemaonawo pa world stage ku Wimbledon uko koko atora mukombe.
Tinotenda nesupport yenyu, you have been a solid support.
Ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
I thank you so much.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Thank you moti svitsirawo kuna maka iyi kuti shuwa ndivo vatinenge tichida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafararikwa, arikuti ndinoshuva shuvira rombo rakanaka vasikana. Wawas chingwaro. Hanzi ko delegation iri kuenda nema girls ku UK. Vari kunodii kozi nyika haina mari, but you find kuti ministers are going kunodya mari yevana. Shame. Moses Beta, arikuti tinoshuvira vasikana ava rombo rakanaka, asi ngavapiwe mari dzavo pasina kukakavadzana. Disciple Madanire, our top share, avari kuti kuti bye bye girls, time is running out. Saka zvinenge tashika kumagumo piche. Amene kana une vamwe vanga vatinyorera pa.
Anyway, Sanchez Mahoyo utena, I wish the girls the best. Labanye vonke vatibona haisi avakulekela sivahalalelela amantombazana at the gems. Sesifike emaphethelweni nohlelo lwethu namhlanje. We practice Jeremiah.
I'm Marvelous Mfanganya, who is saying let's meet again next week here on the Women's Round Table. You have a blessed day and happy 4th of July.
Manera kanaka muri ye Zimbabwe, Inoi Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington.